This is Studio 7 for Zimbabwe, coming to you live from the Voice of America in Washington.
Ino is Studio 7. Nepenyuro yenyu adziri kuitika muZimbabwe. Tiri kutepenyura tiri pamuzinda we Voice of America uri muWashington DC.
Le is Studio 7. Umsakazi olipa izindaba zeZimbabwe. Sisakaza singapha e Voice of America ese Washington DC.
Manera wakanaka vateereri, tinosangana zvakare manera anhasi uri musi wemuvhuro kurume 16, 2015.
Makateerera kuStudio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa neStudio 7 iri muWashington DC.
Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ndini wenyu Jonga Kandemiri, ndiri muWashington DC.
Neni wenyu Blessing Zulu, ndichiti yezvinoi zviri munhau dzedu dzanhasi.
Magweta avaitaidzamara otanga mangwana kushanyira majeri uye matirongo ose ari muHarare ari pamutemo kuti vaone kuti vadzamara havasi kuchengetwa ikoko here.
Vanhu vakawanda vochema-chema nekuenda kwemwanasikana wemutungamiri wenyika Bona kumusangano wekuJapan nababa vake.
MDCT inoti yaziviswa kuti inogona kuchienda kunotora electronic voters roll.
Iyi ndiyo mimwe yemusoro yenhau dzedu dzanhasi ichiuya kwamuri ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC.
Magweta ari kumirira vanorwira kodzero dzevanhu uye vari mutori wenhau vaitaidzamara anoti mangwana ari kutarisira kutanga kushanyira majeri uye matirongo ose ari muHarare ari pamutemo kuti vaone kuti vadzamara havasi kuchengetwa ikoko here. Kupambwa kwavadzamara nemuvhuro svondo rapera kwabva kuti mapurisa azara mumigwagwa yemuHarare achityira kuti vanhu vanogona kutanga kuratidzira. Izvo zvinotevera mutongo wakapiwa nemutongi wedare repamusoro vaDavid Mangota wekuti mapurisa asimbise kutsvaga vadzamara. Asi dzimwe nyanzvi munyaya dzekurwira kodzero dzevanhu dzinoti zvaidawo kutsvaga nzvimbo zvikuru dzevasori uye dzemauto dzinonzi dzinosimboendeswa vanhu vanenge vapambwa.
Vanotungamira basa rematikitiva, Assistant Commissioner Crispin Makedenge, ndivo vave kutungamira kutsvagwa kwavadzamara, uye mukupera kwesvondo rapera, vainge vatotanga kuburitsa mashoko ekutsvaga vadzamara pamaredhiyo nemumapepanhau vachiti vane umbowo vanofanira kuvazivisa. Tabata rimwe remagweta avadzamara vaAlec Muchadehama tikavabvunza kuti zviri kufamba sei paurongwa hwekutsvaga vadzamara.
Taachida kutozvitanga samangwana chaiye nekuti taachida kuenda kumapurisa tondoronga navo kuti tiwirirane zuva nenguva dzokuti tingatanga rini kuenda kundonzenzedzera kuti taidzamara angave akachengetwa papi. Takatarisa idzo nzvimbo dzinowanza kuchengeterwa vanhu dzakaita sematirongo, dzakaita sezvitokisi, dzakaita sedzimwe nzvimbo dzadzo dzakaita semaarmy barracks, nzvimbo dzinogona kunzi idzo munhu kana achinge asungwa achengetwe zviri pamutemo. Ndo dzimbo dzatinotarisira kuti tinganomutarisa idzodzo.
Ko dzimwe dzatinongonzwa nemakunga-kunga kuti kuGoromonzi uko nekunana Airport Road uko kune dzimwe nzvimbo dzinochengeterwa vanhu nevesangano revasori, muchadzishanyira here?
Idzodzo idzo nzvimbo hadzina kunge dzataurwa turwa kwakaitwa nedare kuti tindodzitarisa idzodzo. Saidzodzo idzo hadzipo pagwaro ratakapuwa kudare rezimhosva kuti tindotarisa. Asi mapurisa ane mvumo yokundotsvaga papi zvapo, pangave mudzimba, pangave paidzodzo dzimba dzisina anoziva kuti dzakamira sei, vachitsvaga kuti ari papi, vachishandisa iwo masimba avakapiwa nebumbiro remutemo kuti mapurisa ane kodzero yekundosvitsa papi zvapo vachitsvaga kuparwa kwemhosva kana vachiserefeta kuti mhosva iyofambiswa sei.
Rimwe remagweta avaitaidzamara vaAlec Muchadehama vanoshanda nesangano reZimbabwe Lawyers for Human Rights vari parunare muHarare. Zvichakadaro, mhuri yavadzamara nhasi yaitawo musangano nevatori venhau ichiti haisi kufara nemashoko ari kutaurwa nevamwe vanhu vachireva nhema panyaya ingadai yakaitika kuna vadzamara. Tabata munun'una wavadzamara vaPatterson Dzamara kuti tinzwe nezvavataura nemhuri yavo kuvatori venhau.
Chinangwa chedu semhuri chanjiri chekuti dudzire otitsanangure nyaya yekushaikwa kwaita izamara maringe nekuona kwedu nekuziya kwedu uyezve nezvatinoziva zvakamboitika mukufamba kwake paakatarudza nzira iyoyi yekuva saka izvi tazviita nendaa yekuti pane nyaya dzakawanda dzekubuda mumapepa neimomo musocial media zvekuti kwatiri hazvizi dzechokwadi manyepo uyezve zvinhu zvokuti zvibangoti zvidistracte o zvivhiringidze vanhu padonzo rekutsvaga itai anova akashayikwa mande yapfuura patova nesoni
ndeapi manyepo amuri kuti ari kutaurwai
pane vamwe vari kutaura kuti hanzi ari kubhotswana vamwewo vari kuti kukuitawo kwake neshamwari dzake kuti vava nembiri
ko muri kushandawo sei nemapurisa ari kuferefeta nyaya
iyi mapurisa vari kuti vari kuita basa ravo tingazive kuti vari kuita kusvika papi but sekutaura kwavo vari kuenderera mberi nekuferefeta nyaya iyoyi
ko kana paine vanhu vakabata itai iko zvino izvi vari kuziva kwaari mungade kuvaudza kuti kudii semhuri
avo tingongotiwo semhuri vavanewo nyasha nyanyanyawo pamusoro pevabereki neiye mhuri yakewo munhu ane mhuri ane vanawo vaviri vanototarisirawo kwaari saka kwavari tingongotiwo vaitewo nyasha vavanikwa vachimusunungura vadzoko mhuri yake achizokwanisa kuviritira mhuri yake
munun'una wavadzamara vapatison dzamara vari parunare muharare
kuenda kwemutungamiri wenyika varobert mugabe kujapan nemwanasikana wavo bona kwakonzera kutsutsumwa kwevanhu vakawanda munyika nhasi vachida kuziva kuti sezvo bona asiri mushandi wehurumende rwendo rwake ruri kubhadharirwa mari yekufamba nani nepfenyuro yezbc yaratidza bona akagara navamugabe pamwe chete negurukota rinoona nezvekudyidzana nedzimwe nyika vasimba rashembengegwi vanhu vakawanda vanga vachishora izvi nhasi pamadandemutande etwitter nefacebook vachiti izvi zvinoratidza kuti vamugabe vava kutsvagira mwanasikana wavo chinzvimbo mune zvematongerwo enyika vamwe vanoti chinhu chisina kunaka kuti bona ange achipindawo misangano yehurumende nababa vake mdct yashorawo izvi ichiti ichakumbira hurumende kuti ibude pachena kuti bona akabhadharirwa nani kuenda kujapan uye kuti anga achipindawo misangano navamugabe saani mutungamiri nkomo westudio 7 abata mutauriri webato iri vaobert gutu kuti tinzwe pamiri bato ravo
tinogara tichizitaura izvo kuti robert mugabe unotoona zimbabwe kunge rava pazi rake personal estate yake zviri pachena kuti bona mugabe chikore akaenda kujapan ari nhengo yeofficial delegation yezimbabwe akatotengerwa tiketi rendege nemari yehurumende izvi ndazviwana nokutsoropodza kwandaita ndichishandisawo mamwe maminzi andiinawo kune vari kutreasury department muno muharare zviri pachena kuti mugabe unotoona sokuti iye nevanakomana vake nomukadzi wake nomwanasikana wake ndivo varidzi venyika vanoita madiro ajojina saka izvi hazvitishamisi togara tichizvitaura izvo kuti mugabe unoda kugadzira iya inonzi muchirungu emonarchy kana kuti edynasty unozviona iye kuti mazuva ake asaramana saka aroda kuti kana iye achinge arova pasi wosiyira masimba kumukadzi wake kuvanakomana vake nokumwanasikana wake
pane matanho amuchatora here vagutu panyaya iyi sebato remdct
chaizvoizvo pane matanho atichatora nokuti takagara tichizitaura izvo kuti hurumende yezanu pf yaputsika pane mafakisheni maviri ari kukwikwidzana pane fakisheni yegamatox pane fakisheni yezvipfukuto inova ndiyo iri panyanga mazuvano saka tichange tichitora izvo matanho tichiita an official response kana kuti official statement and official complaint yakanangana nekuforeign ministry tichiti vatitaridze ivo full list yemadelegates akaenda vari pasi pehurumende kuvisit yakaitwa yekujapan
vaobert gutu ndiwo mutauriri wemdct vanga vashora parunare nanitungamiri nkomo westudio 7 vari muharare
Vanhu vanodarika zviuru gumi vanoshandira zvikoro zvepamusoro-soro varamwa mabasa nhasi zvichitevera kukundikana kwehurumende kuvabhadhara mari dzavo dzemihoro dzemwedzi wapera pamwe nemabhonasi aifanira kupiwa mukupera kwegore rapera. Mutungamiri weZimbabwe Universities and Allied Workers Union vaReed Forward Dube vanoti vashandi vose vakanda mapadza pasi nhasi. Studio 7 aina kukwanisa kunzwa divi rehurumende. Gibbs Dube weStudio 7 aita hurukuro neimwe nhengo yeZimbabwe Universities and Allied Workers Union vatafire nyika mapfumo kuti tinzwe zviri kuitika.
Chaitika ndechekuti masalaries aFebruary haasati abhadharwa. Asati abhadharwa masalaries aya, vanhu vati havachina mari yekuisa kubasa nokuti vaifanira kunge vakatambira maFebruary salaries musi wa 30 February, but pari zvino havasati vatambira mari yaFebruary. Saka vati izvo havachina mari yekuya kubasa, saka tomboona kana tichinge tapiwa mari tozokwanisa kuya kubasa.
Zvichafamba sei kana hurumende isina kubhadhara mari?
Tinotarisira kuti hurumende iri pakati pekushuzha kuti ikwanise kubhadhara masalaries iwaya, asi kana pasina tiri kutarisira kuti vauye pachena kuti izvo ndiwo mamiriro azvakaita. Sevamiriri vashandi toudzwa kunze izvo izvi ndiwo mamiriro azvakaita, tozoona kuti decision yatingatore ndeyei pamberi apo. Asi iye zvino hapana information yatiri kuziva kuti zvii zviri kumboitika pamusoro pemasalaries acho.
Makataurirana nehurumende here nenyaya iyi?
Taedza nepatinogona kutaura nehurumende, tichiedza kuvazivisa nekunyora magwaro ekuratidza kuti izvo ndiwo mamiriro azvakaita, asi kusvika pari zvino hatina mhinduro yatati tapiwa.
Nhengo yeZimbabwe Universities and Allied Workers Union vatafire nyika mapfumo vachitaura vari parunare naGibbs Dube weStudio 7 vari muHarare.
Makateerera kuStudio 7 munotibata pa919 AM, pa4930 kana pa12080 ne15455 kHz pashortwave.
Tombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika.
Mauto emakedzi muIraq anoti ari kuferefeta kushandiswa kwezvombo zvemuchetura kungange kwakaitwa nevarwisi veIslamic State. Kupomerwa mhosva yekushandisa muchetura uyu kunoteverawo kupomerwa nemugovera kweIslamic State kushandisa muchetura wechlorine gas pamauto ePeshmerga.
Gurukota anoona nezvekuchidzana nedzimwe nyika muAmerica vaJohn Kerry vasangana nhasi zvakare muSwitzerland negurukota rezvekunze kweIran muurongwa hwavo hwekuda kuti hurukuro dzibudirire dziri kuitwa pamusoro peurongwa hweIran nuclear. VaKerry navaZarif vabatana nevamiriri venyika dzavo pamwe nenyanzvi kubva kumativi ose idzo dzakatanga nhaurirano nezuro. Vasaririrwa nemasvondo maviri kuti nguva yavakatarirwa yekuti pange pave nechibvumirano isvike. Izvi zvikabudirira zvirango zveupfumi zvakatarirwa Iran zvinobva zvabviswa.
Mutungamiri weRussia vaVladimir Putin vaonekwa nhasi kekutanga mushure memazuva 11 vapedzisira kuonekwa pachena neveruzhinji. Panga pava nemarehwa-rehwa ekuti dzimwe nguva vaPutin varwarisa kufa kana kubviswa pachigaro nechisimba. VaPutin vataura pamberi pevatori venhau vaine mutungamiri weKyrgyz vaAlmazbek Atambev pamuzinda weKonstantin Palace muSt Petersburg. Vatungamiri vaviri ava vazoita hurukuro mushure mekutaura nevatori venhau.
Makateerera kuStudio 7 ane muchirongwa ndini wenyu Blessing Zulu nemuwango Jonga Kandemiri.
Muchikamu chedu chatinotaura nezveutano tiri kutarisa dambudziko rechirwere chedepression iro riri kunze riri kuramba richiwanda munyika. Dr. Sekaini Wativa vanoshanda senyanzvi yezvirwere zvepfungwa kuchipatara cheparirenyatwa uye vari mudzidzisi wepsychiatric University of Zimbabwe. Marvelous Mhlanganya weStudio 7 ataura naDr. Niwatiwa kuti tinzwe nezvechirwere ichi.
Depression yatiri kutaura haina any one cause, ine a number of causes. Iye zvino semamirira akaita zviro munyika muno, economy haisi kunyatsofamba zvakanaka, mabasa vanhu even vari pamabasa wacho havasati vabhadharwa, vamwe for several months, vamwe vachinzi shandai half the time, even wapedza kushanda half the time, still mari yacho haisiri kunyatsobatika zvakanyanya.
Munhu angaone sei kana kuziva sei kuti abatwa nedepression?
Unogona kusanzwa kufara mukati mako, zviro zvawaisofarira kuita zvimaningi, kana uri amai vemba waifarira kuona imba yakachena, zviro zviri neorder, waakunge waakuneglekta zviro zvawaisoda kuita, kana kusunge munhu asisina hanya pamwe chero newana, naisofarira kuti wana wabva kuchikoro wabvunza nhasi zvafamba sei, anenge akuita seasina hanya asi iko kutori kurwara. Ende vazhinji wacho vanotambudzika nehope, vanoenda kunorara, warara womuka pakati pousiku voti handichagoni kurara zvakare, kana kudya chaiko vanenge vasisafariri kudya, saka miri yavo inoperezeka. In severe cases pamwe ungatofunga kuti pamwe munhu ane chimwe chirwere chaanacho, ende vanenge vasina simba kana rekuita chiro, kana zvanyanya vanobva vafila kuti haisi hatichabatsiriki, state yatinoti hopelessness or helplessness. Kana zvasvika paizvozvoizvo munhu akufila all those things, pamwe anoti ini ndaaworthless, handichisina kana nebasa resi, then vanotanga kufunga kuti hazviri nani zvazvodai, ndisisipo panyika, ndazvipfuudza. Zvimweni anongotanga ari maideas, and then ozosvika paextend yekutoita aplan and how they want to take their own life.
Pane mishonga here inopiwa munhu kana achinge ari kunzwa zvakadai?
Ehe, mishonga iriko, but hatingopi mishonga chete. Tinopa mishonga inobatsira kuti munhu ataridzika asina kunyanya kudzinga, akadzamirwa kunge pfungwa dziri kunyanya kudzikadzika. Asi taita saizvozvo tinobata zvezvimwe zvatinofunga kuti ndo zvinenge zvichikonzeresa. Fanika iri nyaya yeikonomi idi secatch 22. Nekuti haugoni kuti munhu okay, rega ndikupe mari unotenga sadza, unotengera vana chikafu, kozi vanhu vese vazhinji, majority of the people are in the same situation. But tinongotaura nawo tichinzwisisa nekuvabatsira, giving them practical. Kana ari mai wemba ane wana wadiki anoenda kuchikoro, unogona kungomu, you can send them kuoccupational therapy, unopuwa maideas vamunogona kustata kamusika, at least to get something chekubatsira mhuri yavo.
Avo vanga vari Dr. Sekai Niwatiwa vachitaura naMavelous Mhlanganya weStudio 7 vari parunare muHarare.
MDC inotungamirwa naVamogen Tsvangirai inoti inofara kuti yakazokokwa nasachigaro weZimbabwe Electoral Commission kana kuti ZEC amairita makarau kuti inotora gwaro revavhoti. Mutauriri webato iri vaObert Gutu vatsinira kuti bato ravo rakakokwa kuti ritore magwaro evavhoti kuMount Darwin West pamwe nekuChirumanzu Zimbabwe, asi vanga vasati vanzwa kubva kumunyori mukuru webato vaDouglas Monzora kuti vazive kuti vapiwa rerudzi rwupi, sezvo bato ravo rakanga rakumbira kuti ripiwe electronic copy. Studio 7 yakundikana kubata vaMonzora sezvo nhare yavo yanga isingaiti, asi vaGutu vanoti kana zvazvo vazopiwa gwaro iri neZEC hazvirevi kuti bato ravo rave kuzopinda musarudzo dzemabielections mumatunhu maviri aya, sezvo sarudzo idzi dzatosvika uye bato ravo richida nguva yekumbotarisisa gwaro iri. MDCT yakaramba kupinda musarudzo dzipi zvadzo munyika kana zvakawanda zvinosanganisira nyaya dzegwaro revavhoti zvisati zvagadziriswa. Ngatinzwe hurukuru yataita naVagutu pamusoro penyaya iyi.
Icho kwadi ndingataura izvo kuti vhiki yakapera musi wechishanu chairperson weZimbabwe Electoral Commission Justice Rita Makarau vakanyorera mwati kuna Secretary General webato redu Douglas Monzora vachivakoka kuti vauye vazotora voters roll yeChirumanzu Zimbabwe constituency uyezve Mount Darren West constituency sokuziva kwamunoita maconstituency maviri iwawa ndokuchange kuchiitwa mabuy elections mumazuva mashoma nana ari kutevera musi wa 27 March gore rineri saka vamonzora ndinotondera kuti pari zvino vanofanira kunge vaenda kuofisi yamai Makarau kuti vanoona kuti voters roll iyi ndiyo here yatakakumbira nokuti takakumbira mhando mbiri dzevoters roll kune inonzi muchirungu electronic voters roll inenge iri pa-CD kozouya hard copy voters roll iyo inenge iri yakanyorwa iri pabepa
saka izvi zvaakureva here kuti bato renyu raakuzopinda musarudzo tichiona kuti nyaya yegwaro revavhoti ndo zvimwe zvezvinhu zvamainyunyuta nazvo
kwete 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 nokuti zvatainyunyuta nazvo zvakati wandei chaizvo pane nyaya yevoters roll pane nyaya yemamedia reforms saka apa pandingangoti kutanga chaiko chaiko kwenyaya yazvo hazvirevi kuti kana voters roll iyi taipiwa zvatopera nokuti hatisati tatomboitsiropo dzaka nokuti kana tapuwa kana iri electronic version toiendesawo kunana mazvikokota vedu makombiuta experts vachazoitsoropodza vona seiona kuti voters roll iyi ingava voters roll inotifadza here zvokuti tingati haa kana ichitifadza ivoters roll yokuti tinokwanisa kuzenge tichiti taakupinda mumabuy elections asi chero ikatifadza zvayo mazuva okuti tichapinda mumabuy election haachaiti
mutauriri weMDCT vaobed gutu vari parunare muHarare nestudio 7 zvichakadaro ZANU-PF inoti iri kugadzirira kuita sarudzo yemubato yekuti itsvage munhu achakwikwidza musarudzo yekutora chigaro chemumiriri weHeadlines muparamende chigaro ichi chakasiviwa navadidmas mutasa ava vakadzingwa mubato iri ukuwo MDC inoti ine urongwa hwekuwedzera vavhoti vatsva mumatunhu ose ekumanikaland mutoro wedu wenhauloida mwoyo anotipa nyaya iyi
sachigara weZANU-PF mumanikaland vasamiwo ndenge vanoti zvichitevera danho rakatorwa nebato ravo rekudzinga vamutasa muZANU-PF zvakakodzera kuti patsvagwe mumwe mumiriri wenzvimbo iyi vaondenge vanoti sezvo mazuva ari kuswedera kuenda kunomination court nemusi wa8 kubvumbi bato ravo ratove nenhengo dzakawanda dziri kuda kutora chigaro ichi vanoti by-election iyi iri kutarisirwa kuitwa musi wa10 Chikumi gore rino vaondenge vanoti nhengo dzeZANU-PF dzinosvika 15 dziri kuda kukwikwidza musarudzo yepuraimari yebato kuitira kuti pave nemunhu mumwe chete anozomirira bato musarudzo iyi vaondenge vanoti uwandu hwakadai hwenhengo dziri kuda chigaro ichi hunoreva kukura kuri kuita tsigiro yebato iri vaondenge avo vanova zvakare gurukota rinoona nezvemhando dzemoto vanoti kunyange hazvo vasati vave nezuva richaitwa sarudzo dzemubato ravo nhengo hadzisati dzobvumirwa kukambena sezvo vachida kutanga vavhetiwa neutungamiriri hwebato iri dzimwe dzenhengo dzeZANU-PF dziri kuda kukwidza mumaprimary election aya dzinosanganisira vaimbo vegavhuna wemanikaland vati naye chigudu sachigaro wevaimbo vevarwiri vehondo yerusununguko kuno vanation madongorere vakris chingosho vaalbert nyakuedzwa amai elizabeth makoni vanathaniel miripiri vadakarai mapuranga nevamwevo mamwe mapato ezvematongerwo enyika haasati abuda pachena kuti achakwikwidza here kana kuti kwete musarudzo idzi vamutasi avo vakakwidza nyaya yekudzingwa kwavo muZANU-PF kudare reconstitutional court vachipikisa kudzingwa kwavo vanoti vachakwikwidza musarudzo iyi bato rinopikisa reMDCT rinoti harizi kuzokwikwidza musarudzo idzi kudzimara paitwa shanduko ine chekuita nekuvandudzwa kwemitemo yesarudzo mutauriri weMDCT mumanikaland vatrevor sarwaka vanoti hazvibatsire kupinda musarudzo iyi kana pasina vandudzo yemitemo yesarudzo inoita kuti dziitwe paine jekerere uye pasina mukana wekubiridzira apo ZANU-PF iri kuronga zvesarudzo yemuHeadlines sachigaro weMDCT mumanikaland vadavid chimini vanoti bato ravo rave panhano dzepamberi mukuedza kuwedzera uwandu hwenhengo itsva dzinozokwanisa kuvhota musarudzo dzemuna 2018 vachimini vanoti bato ravo rine urongwa hwekunyoresa vavhoti vatsva vanosvika zviuru 16 mudunhu rinovhoterwa rega rega vachimini vanoti izvi zvinokwanisika chete kana vakaziva panogara nhengo dzavo uye nekudzishanyira mudzimba vachinyoresa mazita avo pamwe chete nekuvakurudzira kutora zvitupa kune vaya vasina uye nekuzononyoresa kuvhota.
So tabvumirana kuti Manicaland seprovince tiri kuda nhamba yatinoti 16,000 maregistered voters paconstituency imwe naimwe. And basa irori tikariita semarongere ataita ndinodaira kuti tinokwanisa kuwana vanhu ivavo, ndochinhu chekutanga. Chechipiri tiri kuti iri kunzi door to door campaign iriitwa nezano ndeyekumanikidza vanhu.
Vachimini vanoti kuvepo kweelectronic voters roll panguva ino kuchavabatsira sebato mukuongorora vanhu varimo nevasimo mukuti vaite basa ravo nyore. Manicaland ine matunhu makumi maviri nematanhatu anovhoterwa kuti ave nevamiriri veparamende. Sachigaro MDCT anoti pari zvino mabasa avo ekunyoresa nhengo itsva mumatunhu ose ari kufamba nemazvo. Vanoti mumatunhu matatu pamanomwe emumanicaland panyoreswa nhengo mazana mashanu mudunhu rega rega kubva kutanga kwegore. Ndakamirira Studio 7 Mamutare, ndini Loida Moyo.
Munhau dzemitambo, vatsigiri veDynamos neHighlanders vari kupemberera panguva ino apo vakakwanisa kuti vange vachipinda makwikwi emutambo weZN Challenge. Mutori wedu wenhau dzemitambo Michael Kariati anotipanya inotevera.
Aya ndiwo maungiro aibva kuvatsigiri veCapes United. Aya ndiwo maungiro aibvawo kuvatsigiri veDynamos mumutambo weZimbabwe National Army Charity Shield. Asi chikwata chimwe chete ndicho chaifanira kukunda chikwata ichi chikave Dynamos. Mushure mekupera kwemutambo uyu panze perufaro stadium paive pasingadaidzwe anonzwa vatsigiri vechikwata ichi vachipemberera mumwe wacho aive vaZebron Siku Wela.
Kana misodzi chaenda chema wena nekuhwina kwaita Dynamos.
Dynamos yave kuzosangana neHighlanders mufinari yemukombe uyu mushure mekunge Highlanders yarovawo Homeline 1-0 nechibodzwa chakabva kuna Thomas Chideu. Asi panguva iyo vatsigiri veDynamos neHighlanders vari kupembera. Mumitambo muZimbabwe hamuna mufaro mushure mekudamburwa kwezvikwata zvenyika apo zvaitamba nevekune dzimwe nyika. Chikwata chatakamirira nyika mumakundano eCAF Confederations Cup cheFC Platinum chakadamburwa zvinonyadzisa 5-1 nechikwata cheYoung Africans cheTanzania zvasiya upenyu hwacho makundano aya huri patambo. FC Platinum yave kufanira kukunda 4-0 pamutambo uchatevera apo zvikwata izvi zvichasangana zvekare kumandava stadium masvondo maviri anotevera. FC Platinum ndiyo yega iri kumirira Zimbabwe muAfrica zvekuti kubuda kwayo kunosiya Zimbabwe isisina chimwe chikwata sezvo Dynamos yakatadza kupinda makwikwi aya nenyaya dzekushayikwa kwemari. Mumwe muteveri wechikwata ichi vataona muzuva vanoti vanga vakatarisa zvikuru kukunda kweFC Platinum vachitiwo vari kurwadzikana zvikuru nezvakaitika izvi.
Zvinhu zvaunoda chese kana wachiruza zvinorwadza hazvisanangurike marwadziro acho.
Zvichakadai chikwata chenyika chemutambo wecricket chakarakatswa nemawickets matanhatu neIndia mumutambo wacho kugumisira makwikwi eWorld Cup ecricket ayo achiri kuenderera mberi kuAustralia. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Michael Kariati.
Sezvo nguva yedu yapera, regai timbotarisa musoro yenhau zvakare. Magweta ava itaidza mara otanga mangwana kushanyira majeri uye matirongo ose ari muHarare ari pamutemo kuti vaone kuti vadzamara havasi kuchengetwa ikoko here.
Vanhu vakawanda vochema-chema nekuenda kwemwanasikana wemutungamiri wenyika Bona kumusangano wekuJapan nababa vake.
MDCT inoti yaziviswa kuti inogona kuchienda kunotora electronic voters roll.
Vateereri musakangana kuti muchirongwa chedu chelive talk na8:30 PM tiri kutarisa mhirizhonga yakaitika kuChikurubhi Maximum Prison izvo zvakasiya vamwe vasungwa vafa. Anokuoneka ine mufaro, ndini Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC ndichiti murare zvakanaka vateereri.
Neni wenyu Blessing Zulu ndokusiyai mina Chris Gande naJonga.